Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 23 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika vachivhurawo dare reparamende yechipfumbamwe. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kudzorerwa mujeri kwevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma panguva iyo munhu akauraya gamba reSouth Africa vaChris Hani achisunungurwa hazviratidziki zvakanaka. Saudi Arabia yakashura mare nezuro nekurova kwayakaita Argentina kuFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address kana kuti SONA vari kubva vavhurawo dare reparamende kechipfumbamwe kana kuti 9th session of parliament. VaMnangagwa vachataura pamberi pematare anoti reHouse of Assembly neSenate kuMount Hampden kwakavakwa dare reparamende itsva. Kwakavakwa dare reparamende itsva nehurumende yeChina. Kunyangwe pange pamboita mashoko ekuti vaMnangagwa vachataura mushure mokupiwa kweZimbabwe dare iri zviri pamutemo, bazi rezvokuburiswa kwemashoko razojekesa kuti nyaya yokupiwa kwehurumende dare iri zviri pamutemo neChina ichaitwa mukutanga kwegore rinouya. VaMnangagwa variwo kutarisirwa kutaura nezva kwanisa kuitwa nehurumende yavo uye zvavari kukundikana kuita vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi vakatemera zvirango izvi vakaita seAmerica neBritain vanoti zvakatemerwa vaMnangagwa nevamwe muhurumende yavo chete kwete nyika, sezvo vachivapomera mhosva yokutonga nedemo. Mukuzeya nyaya yeparamende iyi, Blessings Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Zviri kuitika mukati ndezvekuti president vachauya vovhura 50th parliament of the 9th parliament yatinotiyo muchirungu SONA, State of the Nation Address. So president vafunga kuzvitsira kunew parliament haisati yavhurwa zviri pamutemo, asi tangoita inonzi muchirungu trial run yekuti tiwonisise feeling yekuti chinhu chedu chakamira sei. Saka ndo zviri kusvika president vachivhura 50th session ye9th parliament. Musure China tozogara futi minista mukiliniye vachitarura bhajeti ravo homwe nyika. Tapedza izvozvo todzokera kuparamendi yedu yakudhara tozopuhwa zviri pamutemo gore rinouya. Iye zvinezvi tinyange kumuchirungu ratiri kuita shondo rine mazuva maviri aya inonzi trial run, kuti isu government neparliament tingondwa manyukunyuku nechinhu chedu chatakagadzirirwa neshamwari dziri maChina.
Taonawo munyori wedare reparamende kana kuti clerk of parliament vachiti hakusi kubvumidzwa veruzhinji vanenge vasina kukokwa. Nechikonzero chei pamusangano wakakosha kudaro unenge uchitaurwa nemutungamiri wenyika?
Inyaya yekuti apa paramendi tichazoivhura zviri pamutemo zvandataura gore rinouya. Saka hakuti vanhu vazhinji chimwe chinhu kana ndechekuti hatisati tichiri mucovid kaizvozvo, kuchine covid. Saka vanhu vakawanda havadini plazi haisi official open new building the parliament is state of the nation address in which one chronica. Yavata regainitra kuchinu chedu chiwaka chedu chichache takapuwa neshangari chedu kuti chiwene kuti chaka chino tii kuti chidi mchirungu kuti chidati get a feel of what the new parliament will offer.
Ko vamwe vari kuti avawirirane nepfungwa yekuti chivakwa chakadai chakakosha zvakadai chinge chivakwa nenyika ingava China chero nyika yekunze zvayo vachiti ndo zvaifanira kuitwa nehurumende.
Ndokupenda akapiwa vamwe vari vanopenda muno munyika vasingadi kuona nyika ichibudirira vanofungidzira kuti nyika inofanira kutongobudirira kana vari varungu chete vekuwesta. Ndozvavanoda pane vamwe vedu vanoti hapana chinofamba chisina varungu. Chiyo yavapo kagomo rese zvino yaparamendi ende yachinhu chakanaka zvikuru ofunga ndiyo kana tisikakanganisi ndo paramendi hombe muno muafrica iyoyi munyika dzemuafrica muno chivakwa chakanaka zvisingaiti. Saka kuona munhu asingafariri ichochi ari muzimbabwe achishora zvakadai munhu iyeye anenge achiroya kamuroi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness paradza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadero imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane mutsauko mukuru pakati peusahwira hwevanhu neusahwira pakati penyika vachiti muzinda weparamende waifanirwa kudai wakavakwa neZimbabwe kwete neimwe nyika. Muzvinafundo Masocha vanoti chinonetsa apa ndechokuti usahwira neChina hune mubayiro mukuru naizvozvo vanhu vanofanirwa kuudzwa kuti Zimbabwe ichapa China chii mukuvaka kwayakaita muzinda weparamende uyu.
Uyo muzinda mukuru zvikuru wesimba reZimbabwe richibva muhurumende nokuti ndiyo kweinenge yava kutonga iri kunew hamden iko kumount hamden ikokoko asi kuti tinoziva hedu kuti kwavanga vari paramendi yakairi muHarare yanga iri doko yakavakwa makare kare zvekare yairendewa paramendi iyoyo. Chinangwa chedu savanhu vezimbabwe chaiva chokuti Zimbabwe ichibva muutapwa hwokuchandisa zvavamwe yovaka paramende yoga asi tinohwa kuti paramende iyi nokunaka kwayo yakapuwa sechipo nachinese nehurumende yekuchina. Mazivire edu isu vanoongorora nezvemari nezvekudyidzana kwenyika hapana chamahara chinopuwa imwe nyika. Izvi zvino zvinofanira kuratidza kwatiri kuZimbabwe isu kumaZimbabweni kuti chipo chatapuwa ichi hachisi chipo izinda kupa dzinda kutorera pane chimwe chiri kutorwa nechina. Muchazoona kuti iko kune paramende ikoko kuchange kwazara mabhizinesi echina kuti tizoziva kuti vatenga here lendi iyoyo mastendi iwayo hapana uchaziva.
Chishuviro chenyu ndechipi panyaya iyi?
Chishuviro chedu sevanhu vemuZimbabwe chachiri chokuti hurumende dai yatibudira pachena kuti chipo ichi tinochitsiva nenzira yakati nokuti muupenyu hakuna chamahara. China haingaiti mashuva nezviratidzo yekuvaka imba huri iyoyo pasina chainowana. Yatanga kuzviita kupi? Tinoziva isu kuti mapolisi echina urongwa hwayo kana inonyanyo kuenda kunyika dzavarombo yondovakumbira kuvakira nyika idzodzo zvimwe nyika zvaisingakwanisi kuzvivakira ichizoti kana takuvakirai zvakati imi muchazotipa zvakati. Izvozvo zvacho zvichazopuwa China izvozvo ndo zvatiri kuvanzirwa nehurumende asi katinoziva kuti zvichapuwa China chikamu chedu isu maZimbabwe kwochinogovanzirwei.
Saka chamunotya apa ndechokuti hamusi kuziva kuti China ivake muzinda weparamende uyu yakapiwa chii? Ndo panokutya kwenyu here ipapo profesa?
Ndo panokuvhunduka ipapo nokuti kasokutaura kwandaita pakutanga ndoko kuti muzinda uyu ndiro simba rehurumende yeZimbabwe ndiro simba rezvizvarwa zveZimbabwe. Zvino kana takupiwa imba neimwe nyika zvinoreva kuti taakutoita sokuti taakutengesa simba iroro kuChina taakutengesa nyika kuchaina yaakutipa muzinda wokuzvitonga kuzvitonga here uku kana kuti kwava kuzvitonga asi tichidi tichitorerwa nyika nechina nokuti pane zvichapuwa china apa chatichazogara tiri pachikwereti ichocho kwamakore akawanda kana kusatopedza kuri pachikwereti ichocho kwesuwo simba redu mazimbabwe riri pati kana taakuzoindiranazve zvirozvizviro pano takabva kupisu nekuti zimbabwe ichazenge ichivandudzwa namafrench handiko here kumwe kunobva zvesimba ramazimbabwe niko kuno kuti kandiwo kwakabva zita rokuti zimbabwe raakupinda zvevamwe vachingwawo tikwa zvipo izvozvo ko zvipo zvazombokurumbira ike zvino sei zvipo izvozvo vachiwanei kungopa chete ngatitaurire nechokwadi hapana chiri kungouya mahara pari kutoita sokuti tiri kutengesa nyika apo naapo tigoona maitiro acho eparamendi tinorwa kuti mamp vari kukomberera tiri kungonzi mangwana kunoitwa zvakati purezidendi vanenge variko vachivhura paramendi hatina kunge tamboenda kunokumikidzwavo sevanhu vanomiririra vanhu sevanhu vane simba muzimbabwe saka tova zviri kuvanzwa izvi ndo zvinotivhundusa isu zvizvarwa zvezimbabwe
asi Professor Masocha pane chakapa here kuti madzisawira abatsirane
kana taakuinda kunyaya dzenyika ivi ngatipatanire usahwira hwavanhu nousahwira hwenyika usahwira hwenyika hakuna kuita sohwavanhu hwokuti isu usahwira hunokunda ukama aiwa usahwira hwenyika hunotisunga mbira dzakondo zvatiri kutoona ike zvino izvi kuti hatikwanisi kutuburuka kunyika yerussia nokuti yakatisunga mbira dzakondo nokutibetsera kwavakaita nguva yehondo panenge pane zvibvumirano zvinenge zvichinyoreranwa pasi kuti imi muchazotipa chakati nokusingaperi saka usahwira hwenyika hwakanaka kana tichibundirana pachena
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 Matare edzimosva akasiyana muSouth Africa akapa mitongo yakasiya vanhu vazhinji vachikatyamadzwa zvikuru. Rimwe dare rakatonga kuti gurukota reSouth Africa rinoona nezvemitemo vaRonald Lamola vakatadza mukuramba kwavo kuti murume akauraya gamba rerusununguko rweSouth Africa vaChris Hani Janus Walus asunungurwe kana kuti apiwe parole. Mukuru wemajaji muSouth Africa vaRaymond Zondo vanoti zvakaitwa navaLamola hazvina kufanira vachiti Valus anofanirwa kusunungurwa. Valus uyo akatamira kuSouth Africa achibva kuPoland akauraya vaChris Hani mugore ra1993. Ukuwo rimwe zvedare redzimhosva muSouth Africa rakatongavo kuti kubudiswa mujeri kwevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma hakusi pamutemo naizvozvo vaZuma vanofanirwa kudzorerwa mujeri. VaZuma vakabvumidzwa kunopedzisa mutongo wavo vari kumba kwavo vachinzi vange vari murwere. Vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti kubudiswa mujeri kwemunhu akauraya gamba reSouth Africa ukuwo vaimbova mutungamiri weSouth Africa achivharirwa hazviratidzi zvakanaka mumaziso evanhu vachiti nyaya mbiri idzi dzichashatirisa zvizvarwa zveSouth Africa zvizhinji.
Nyaya iyi ndofunga haizogamuchirwa nevana veSouth Africa because Chris Hani was a towering being mucommunity muSouth Africa semunhu akarwira rusununguko rwenyika and nzira yaakaurayiwa nayo naWalus yanga iri nzira yakaipa stereki and yakarwadzisa vanhu vakawanda so kuti azopuwa parole after ambosentenswa to death. And then I remember kuti paya South Africa paya ka abolisha the death penalty automatically sentence yake yakava yakomutwa to life sentence saka problem iripo ndekuti once sentence yake yaka commuted to life according to mutemo wenyika unenge wane mvumo yeku apply for parole after ukaseva at least a quarter of sentence yako. So munhu akaseva wo makore akati wandei ndofungane 30 years ari mukati, saka anga eligible for parole. So you can see kuti kana uchitedzera zviri pamutemo ya mutemo unobvumidza kuti apply, not kuti achapuwa parole, kunenge kuchiri kune maconditions kuti uchapuwa here parole. But in this case anga amborambidzwa necourt yanga iri court yanga iri lower, but the Supreme Court of Appeals ndiyo yadzoti haiwa reasoning yakapuwa neimwe court yakumurambidza parole yanga iri irrational, so vakabva vamuridza. But I don't think kuti vanhu vekusouth Africa vachazvifarira izvozvo.
Yeah, mataura kuti nyaya iyi haigoni kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zvemusouth Africa. Munofunga kuti murume uyu angakwanisa kuramba achigara musouth Africa here kunyange akabudiswa mujeri?
Iyo ndeimwewo nyaya, because munhu uyu is originally munhu wekupoland, akamigrata to South Africa ndobva awana citizenship, I believe na 1986 ikoko ndopa akapuwa citizenship yake. After auraya Chris Hani, I understand kuti citizenship yake yakarevokwa, saka haasisiri citizen yeSouth Africa. So kana pakadaro mutemo usually that means kuti munhu anenge akuonekwa seforeigner munyika yekusouth Africa. So there are two options panapa yaingaitiwe negovernment, hurumende yeSouth Africa. One ndeyekuti vamudipote the moment achibuda mujere odzoserwa kupoland. Or secondly, vanogona kuti varegularize stay yake. It's possible, but because of my political tension nekuona kwangu achaitika, because handifungi kuti naiye angafile safe muSouth Africa nezvaakaita. So maybe the best option ndiyo yekuti vamudipot adzoserwe kupoland.
Pane imwe zvenyaya vamoyo inotaura pamusoro pavaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma, dare redzimosva richiti zvanzi vaZuma vakabudiswa mujeri zvisiri pamutemo, vanofanira kudzorerwa mujeri. Munofungei apa vamoyo?
Yeah, inini stance yangu has always been kuti no one is above the law. VaZuma vakapomerwa mhosva yekuramba kukooperata necommission yainvestigata nyaya yake yecorruption. Ndobva apuwa sentence ye-15 months kuti aseve mujeri. Akagarako for only 2 months, akareleasewa, and kureleasewa kwacho kuri questionable because parole board yanga yaramba application yake kuti abude on medical parole. But commissioner wejeri racho ikoko wecorrectional services ndiye akazovhuma kuti areleasewe on parole. So kana court yakuti munhu paakaningirikirwa, Supreme Court iri kuti hai pawakabuda paya zvanga zvisiri pamutemo. So kana takuitarisisa from side remutemo, tinoona kuti well, if no one is above the law, then kana akabuda zvisiri pamutemo anofanira kudzokera. But again, nyaya Zuma ipolitical futi, and zvinonetsa zvacho ndezvekuti nyaya idzi tudza mataura nadzo coincidence yacho yakaipa, because on one hand pane munhu akauraya hero yenyika Chris Hani ari kubudiswa, on the other hand munhu aiva president zvokuti ngadzokere kujere. And also mufanira kutarisa age yake Zuma, munhu mukuru ane 8 years. So inini I think kuti even though tichivhuma kuti no one is above the law, nyaya ya Zuma ine case yacho ye contempt of court so I think inini for the sake of the country and peace, mambana mumuregerera zvakare akachembera zvake mudara waridzi.
avo vangavari muongorori wenhau vaden moyo vari parunhare kuvirginia nestudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichadzika mitemo yakaoma ichipa mitongo yakaomarara zvikuru kuvanhu vanobata vana chibharo. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevana vane makore mapfumbamwe vaine pamuviri. NewZimbabwe.com rinoti chikwata chechirikadzi chinozviti Widows for ED chinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzinge basa mutungamiri kana kuti provincial coordinator vatafadzwa muguti avo vanoti havana havana mukanwa uye vakavabvisa panzvimbo dzavo dzokutengesera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma hwande navamwe vamunobata navo basi makadini ndinokwanisa zvine Zimbabwe yose kwamuri matimana chengetwai naShe tipinde muzoro ratatata naro zvakanaka. Ini yangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vavedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Bababa Monzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvemaspokesman generari nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita tifambe nemi tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichazvisi pandangovanapo ndepekuti zvenyu president zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi motokari kuda nedzimba muri kubhadharirwa kuda nemagrosa muri kupiwa hatichazivi. Purazi as long zani chikutungaura munawagwa muchangohora zuva nezuva ndokuona kwangu zvinoti zvei zvabhadhara. Saka ndoda kuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidzana mutauriri wenyu vavedu vawitness bure kuti bato redu richazovei mangwana sezvo maakurambidza kuti rive nemakanzera vakondeste maMP panova ndobva richazova nemaseneti.
Tinoda kutaurawo pamusoro pemumwe anonzi Mugwadi. Zvese zvamunobvunza ndozvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapuresi wachiti mune maiko raidzi uyezve kodzero dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndozvavaiita vanhu vachipondwa mumaruwa mumaopozishoni achiurawa wachiti zvinhu zvese zviri raiti. Nanhasi ndozvamunoramba vachipindura, asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti ZANU-PF ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inomanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Tatenda zvavo.
Makadiko kustudio uko handiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yoo, handiri kukosora. Yowe, vafarisa nevamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu vecitizen ngatishinge, ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatichaisa kugaro kwatigere tinorohwa kumba torohwa hatichazivi kwatinoinda wee.
Monzora, Monzora ngaasiye basa, hapachisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu veZANU-PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa, uyo ngaamire, ngaamire, hapana zvaanoziva uyu. Akafanana nevanhu vaya vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeyeyi, haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chaiye ari kuona zvaari kuita, Monzora ngaabude apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvokudya maragera achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi, Monzora, zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Chimbenda kumtambo yonabvu. Brian, pane mtambo yonabvu wakaitwa nezuro uri kukonzera mutauro wakawanda. Chii chaungatitaurira?
Ya, mutambo uri kukonzera mutauro mutambo wanga uri pakati peArgentina neSouth Arabia. South Arabia yakwanisa kukunda Argentina anga ari mafavorites. Anoreva zvemafavorites kuwina the tournament. Inalazi timu nchambiru wane meishashe enavu Messi sahala na zinji wa rukutu how come South Arabia ya kunda Argentina but mkwaka kwangu sabi nama kutera pata ya kutara kuti mazana ya patisina nika uombe kukunda ini in terms of enavu ma players are exposed to play professional soccer on an international level kwenye kazi kwa chitambira ku Europe. Saka also Messi mkawana pa Afrika na hizina wati kure plus he needs support. Saka mkawana strategy ya imbuli wane nemtunga mbili we South Arabia ya kutimesa panise kumakwa out of the game shaba atira and njine hope ya kuti Argentina nisha panisa kuhu na the two remaining games but at the same time jineo chika kuti mama makosha nukwa saa bato kato kopera hao they marked Messi out of the game wanukwa saa people at the same technique or tactics against Argentina jineo kwa saa kuwenda kumbana kushu mbiza
kiingati zakaeti kane zuru izu zakaeti wane Saudi Arabia ndio matambira wacha iwo ere kiingata ni sara kutindoza wacha ramba wachita ere mu kwiku aya kana kuti chachi chungwa wawo mtambo yoyo chete magbana zino kuna kuchinja
saka chungwe chika ndeshe kuti mumachona menzi akaita ndi wana World Cup machona menzi ano decide with only one game. Saka mukaona matambira ya team ino kwa tamba chansa ma tactics in that particular game ikatamba ya game mangwana ino kwa sababu chinja game tactics saka hapa ni kwa ti ma coaches ndio ayafasha ndisa their knowledge their minds to win so it was a game that I had decided when they coaching it was mainly on the coaching side and also keep away South Arabia hapa saku seba angari magopo ya anga akawanda saka jaka patira saka itabi it's a matter of jiana angari off day jiana angari on saka hawa games kuti kana rejitambwa anything can happen because there is a league it's just one game it's a game that is decided on a daily basis
tiri kuona kuti mangwana kune mitambo zvikuru sei wanti kuona ndiwe Croatia ichitamba ne Morocco kwozouyavo Germany ichitamba ne Japan chii chauri kuona pa Msekiwa?
Right, pa Morocco ne Croatia ndikuona Croatia ichiwina why ndichitima wina because inongori itimu iri experienced kudarika Morocco. Morocco inogona futi itimu kwa Afrika inogona but ndikuona wachijiwa ni nyaya ngoti kana kwa sababu chikuwa niya experience and also Croatia ine mchamba adanzi Modric nefuka la zinja wana msiwa anachamba la Real Madrid.
Ndiri mu Washington DC ndiri Tanono Kawande nichiku CI mwina Chris Gande.